Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 3 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro icho chakabatawo vamwe 156 nemumwe. Bato idzva reCitizens Coalition for Change rinoti mapurisa emubulawayo ave kurishaidza mufaro achida kuziva urongwa hwemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro. Sangano rinoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwidza musarudzo dzemabyelections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu 156 nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 232. Bazi rezveutano richitiwo vanhu 4,000,000 nezviuru 241 nezvisere zvine 300,000 nevana kana kuti 4,278,394 vabayiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava 3,000,000 nezviuru 309 zvine 500,000 kana kuti 3,307,507. Vanhu vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru 601 zvine 240 nevana kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kuBulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyere kupegwe kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatomboyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCovid-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chiroodza.
No, nyaya iri kunetsa ndeyekuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiri kuda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndini ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti tiri kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa even mafoni vanhu vakudeedzwa kumahofisi eSouthampton kusimbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ichibvunzurudzwa kunzi Nelson aripi. Saka inezvi pane nyaya yeroad show itenge tuda kuti tinge tichiita wabva wataura kuti no you can't do that.
Muri konhasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndofunga 30 kupfumula aendeswawo mapurisa kuhofisi vachinge vachibvunzurudza izvi vakomana vedu Nelson aripi. Saka tinoona kuti no apa vari kutyora kodzero dzedu iyo vanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa uyezve azvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kusiiwa ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu dzedu.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa izvo muchiziva kuti hatina mobhira tagara tasununguka muno munyika nguva yasmith pave nelaw and order maintenance nguva yamugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri vakazouchinjurudza zita vakuda kunatsiridza vakati mutemo iwoyo waakunzi posa. Saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu saka namubvira tava vanhu vakasununguka muno munyika not even one single day anamubvira taita vanhu vakasununguka saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu and chandoziva ndechekutoti musi wa26 march tichakunda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kwakare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabyelections. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro wakabudiswa nezuro mutauriri weZEC amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanyemhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadzi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vashepa dzikaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa. Vamukumbi vanoti zvakaita ZEC zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Havana kupa korekishen yavachaita pamberi apo kuti vagoitika zvachose vakangoti vane urombo nezvakaitika saka kuti vachitino tichagadzisa tichidai havana kutipa ipa saka hatigoni kuvimba navo.
Sachigaro sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaEnru Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira.
Maadvisa vanenge vachida kuti vanominato vanofanira kuchekera vega kutarisa vega kuvhota kutaona kuti mazita avo arimo here mazita evanhu vanoda kunominatwa vanoda kuvanominata arimo here kuvhotaso zvino izvo zvinenge zvinhu zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Runurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhauwakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we're in a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters. Now we're having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatuwa muda mbuziko le mvura muHarare, gudare Harare riro kundikana kuwanisa vagari mvura, izvozvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisinei nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu vekwavaone pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Vagari vakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke, vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare Wetlands Trust kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo, kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa tichiti vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauro wesangano iri muzvare Amukela Sidhange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvokuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Ari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi rekonzuma Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi matanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki amai interest takaedza vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereka nemwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafisi. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kufora ruviri kana zvitatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Hati patombotengwa kana uniform kana chikafu chemwana chokunochakwa nezvokuvaraigwa nazvo chikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudla. Panozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tingova ne1-1. Vamwe vangu vari kumayunivhesiti hazvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzeri kuiti.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio 7 vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yakadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuti inzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Anoona nezvekufambiswa kwemabasa muhofisi yecc zvetu mumasvingo vadhumisani mungujini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tirikushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tirikuona kuti average maboarding schools acharging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainforms ndoakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadzo nzvuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika waenda kumawere.
Tinozvizivai isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvinhu zvatiomei mari yedu yakudhipirishieta ndo chokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzezara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% svika kumakumi maviri kubva muzana 12% pakutanga kwegore. Ndakamira studio 7 masvingo, ndiri Goldfream Team.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutungamiri webato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekusweroshoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezano PF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwe ndo vanoti mapato anopikisa anosweroshoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunga akatengwa nezano PF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabuy elections ari kuitwa muna Kurume, kunyanga hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change, vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato rezanupf rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, pamwe nenhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga rezanupf.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanhu ngakusaziva utongi hwemuZimbabwe kunodiwa navanhu. Vanhu vemuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanurana patsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Chokwadi ba, zanupiefu haitarisi kuna vachamisa. Tinongonongedza patinge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji rezimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti mwedzi uyo pane zviripo, kana bhedhi rikapfeka hembe rikadongedzera mamadza yavo richizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, asi bato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu. Vanhu vakavhiringwa vakafunga kuti ibato revanhu. Ndosaka kugona kuti ruzhinji rwezimbabwe pamaelections ezatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera but havaone ruzhinji rwunotyiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC kai iringori MDC yakoshandirwa zita, nekuti havana chazita chayachinja. Kutambura kwavo rezimbabwe hakukodzerwe nemusangano wezanupf, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana vezimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion nemasanctions. Asi vana vezimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa kudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuuya dzemabuy elections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu vezimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematuke kwenyika. Vanhu vese vezimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabuy election atatarisana nawo. Havambodhakanyike pfungwa vanhu vezimbabwe, hapana pavakabokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu. Asi kuoma kwomusoro kwevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutorwisana nezvido zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyisi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzvevha, nokuti vanhu vatasa neupenyu hwavo kuti zvivanakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere yezimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa nezanupf, munoti?
Chekutanga ndekuti vazembe vari pano vachazokudza kuti vakabhadharwa mari nezanupf, asi makanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raako CCC vanongova netsika yekungopomera zanupf kana vachikavakundikana. Chekutanga vakadzingwa vawilson lubek kumdc vakanzi vatengwa nezanupf, vakanzi vapiwa prasi munhu wezanu. Bakati baabiti wa vice president vachandisa vakarohwa nevanguard baabi South Spire vakatozopondera nokutambira kuti vachangirai vakanzi vatengwa nezanu PF. Mangoma akabvapo achidzatengwa nezanu PF. Pakaitawo komana uyo werusha uyitokusikana. Takanzi watengwa nezanu PF vakatotanga nepachi yai M79. Risa wakakafa wakachangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMTC. Hatina kuzoziva kusova vanozodzi vakazonzi vazotengeswa nezanu PF vachiri kuzanu PF. Saka nyaya yekukombera zanu PF inyaya inongoitwa nevanenge vafungikako.
Avanga vari nhengo yezanu PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru weSports and Recreation Commission vaGerald Mloshwa vanoti bhodhi reZifa rinotungamirwa nemutungamiri weZifa vavakamisa basa vaFelton Kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMloshwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare. Aimbotambira Arcade United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti Warriors akundikane kuAfcon.
Marizauti anogobuda sei iwo wakuru wakuru wacho wasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi. Saka kusava neoda ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka.
VaMloshwa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matano makukutu. Bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wePremier Soccer League vaFarai Jere, mukuru wekumahofisi ePSL vaKeni Ndebele, maneja wezvikwata zvenyika vaWellington Mpandare, mukuru weDynamos vaIsaiah Mfurutsa, sachigaro weHighlanders vaJohn Fatsibanda pamwe nemukuru weCapes United vaNamo Tutisani. Munyori mukuru webhodhi iri vaJoseph Mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru veZipa Northern Region vaMartin Kweza navaSwini Mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi eZipa vaTolisani Gwesela. Vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri. Asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yeZipa bhodhi havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa. VaMushonga veZipa Northern Region vanotiwo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo. VaMupandare vataurira Studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemamighty warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana. Asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutaura kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA. Tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC, FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika. FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa asi haisati yatora matano mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yeCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, titumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Elingali, tshona njani izilukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abahlali beGwanda lathi sithikile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Aso kuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Mina amaphoyisa mebeberedi bedla konke kumabhokisi lana oneneni ukuthi beshwezele umsebenzi. Into into imali i-community kulesi kwe-community ukuthi pho-ke bekwazekwanza nawo ukudika lezi gila mkhubalezi zehlulwe into ezincane ezinjengalezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa elidolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awebhukama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayo isanitize, ulayo imask. Sanitize yourself every time. Ungoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekediswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa ukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osacatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emoteni. U-Albert Ngube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu besebuthena kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola lethumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngomunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi nebakalazi lephoyizeni yakhona nasi ayazikhanyela laphana abayibekile lawenza amapholisa. So akuyaqinisela ukuthi kazange efakwe sam hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwo khona ngalo mbelonkosikazi. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu isona okokuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo into enezinto. So kathesi zinda lokhu zikazimnukisa umuntu lwana asiyonto erayithi kula bantwana kulani nala. So asiyonto erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama odaba kubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala so umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basithathele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi bona uzwanjani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Nara olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uDuzulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community uvele ukuyephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithikile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. aso kuqala ukuthi amapolisa aphuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Kumele amapolisa amele be ready bela konke amabhokisi lana onenene ukuthi befeze lo msebenzi doing into imali ecommunity okuleshwe community ukuthi phoke bekwaze kwanza nawo ukudika lezi gila mkhubalezi zehlula into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp. Ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyehlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 nesisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe zilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhitshiwe umgoqo onqabela ukuhamba kwabantu. Umphathintambo e-ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kulobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingqale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza ube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenza ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulaye isanitize, ulaye imaski. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi kahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila. Kwafa abedlula izinkulungwane ezisichagalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimele 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Isitele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuza kwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade ziphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze idokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sebebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxotshile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
UMnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT kube kodwa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuninginingi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Athi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayi bo, into enziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo
White 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yespirit ezinye zivaliwe ngendaba yamagesi abasakwanisi lutho abasela bomkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile namafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezishiyeneyo ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala
kanye kanye
wathu
into leyo ayisoze yafayafa ayisoze yenza njani ayisoze yafayafa izaphu ingangena phansi evumbuluka laphana ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa
kanye kanye wathu
kulandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotela manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi i-system yebambileyo kakhulu kwenza ukuthi ibhotini ithulise insiko kwaxotshwa imithova yonke khona pha
kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lephalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
lokhu sikudaba lunye abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho omunye obekulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende uMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga we-Studio 7 umkhankaso wakhe
ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube buhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so yibo nakuby-election siqedelane lapho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstated the following day hayi sekubudokiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs adebesiye ephalamenti bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu adisebenzela ebantwini anzange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engincithisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu onexperience
ngani bengakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yana ukuthi wesilise ngenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama unwele esihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MTs angobaba angeke basole bayenza ityabo bazakakhe
Sicelisile Mahlangu ozancindisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ePhalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Obekuphela amalecacha awe Islamic State uAmir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele imuntu lakwelemelika namhla kweSyria. Iyasusele impresi ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke bakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalwecacha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othola amafutha atshiyeneyo namhla eDelta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Chamber Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. Yasusele press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni aduzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilapho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe nebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa nele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende olokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidalisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sesithenze yonke into malala ngokuthi siqhuqhaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, izalo chef siyagijima, abeMDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-trip siyenzela ngoba bayagijima. Kunama-programs amaningi even lapha ngelalelwe ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo. Bakhuluma ngako phose msuku zonke bebisa ama-program kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwabana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosikayiza abantu la basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididalisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituency kalesi silethwe lufu sizagcina sesifika mebuzulwane sesilelelwa labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ikeke lingaka linje so phela usithi hayi I say inani lingaka sesinani lincane lingaka angithi even lo cezu lakolo luqhunyana lalo liyancithiswa futhi
iye lezwakala udaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona mawukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatabeleland iya-ignowa makuthiya phambili ayina place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona abananje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavoti and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti elentweni le so ngathi ngesindebele singathibe sibalela ukuthi ukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesethi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona kuyangali ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni labamele izanu abasemathebeleni labamele i-MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelele nje sala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona nawa abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abalaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuthi uthiwe ukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti ma ngisuka lapha ngisiyavota into lobonisuye-head khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-two ayila meaning vele ayilethi isithwala emganwini ayilethi imbhida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiya
ngalelayini yokuvota eh hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la kona kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebebona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaye besithi kona mhlawumbe njengoba sobuye amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isile 21 years ibusa lapha emadolobheni especially lapha koBulawayo kodwa akula into ethinti le instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina esegive up in the whole system abona vele kanti vele uvota wakona sawezivotela njengoba vele ungasele kungelalutho njani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona umama mphosile sibili uyitshayile sibili ngaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu bedu mhlawumbe ikhona kwamntuna abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhulumayo kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadayaskola le ndawo ezitshiyetshiyene ezinjalo ngoba eeloday usuzibuza ukuthi why kanti sisikhuluma so ama-centers ebodini lawo asebishe ebantwini kanye sibili kuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kona ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umtshela ekhala ukuthi hayi kukhatshana asoze ngifinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nanku so kuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khona kwala futhi ngobona umele sikukhalela le mhlawumbe ngoba sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankoni so kusidinga abantu bona bona bevele nje bengekho so maybe kanti le kukhona ukuthi wona maybe singake siyenze i-census le sike sibalane sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ekulandaba uzathola ukuvota kurejista abantu abangu-16,000 ake sibalane sibonte ukuthi wona vele ekulandaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi si-consolidate sesivela bebe mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibonte mhlawumbe siyaoshoko sifuna ucabangele into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayiso mbusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa osicathangelwa ukuthi ngabe ezivulele emavinkilini awephakama. Abazancintisa lukhukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngowa-fast 6 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ingakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.